kana tumboshanda mutausora ndiro kana kushanda deposit kudai taira ngotsanda kusoka tashanda deposit koko endeni kwanza kenge ya kunopera batanga batano ndi vanorinyua ndoko ya business zvakabva ku New York yaitiyo nurses mwudiwa kunyo kuri kushiwa pati manesi mazhinji hakuna mamanesi mazhinji anga atoda ku enda pali vachishani chine COVID but manesi kuri kushiwa we need your help so ine the nurse ndayangu zvifuwa kuti okay kuri isa upenyu but at the same time kana uri nesa unogona kuwana munhu wecovid anyway kwauri koko wedha uri kuhai uri kuzoja kuflorida iriko kwese saka bvakandokuudza kuti tinotoreg dia nes apa vaitira manesis about 200 where we are from so if you see a crisis for manesis 200 people a gate it means there's a crisis ndakauya because when you look at it vanhu vazhinji vaiti munotenga here kwenye kuda mari uda kuenda kunew york kunosiwoko but miss hwande if you look at it kuti kana ari masoja ukati ndapinda ka musoja ukaita mavaus avo ndaita musoja kana kanzi kwaane hondo haungatifanda kuenda kalive because kwaane hondo unogara kumba you have to go unonisa wakapindura basa iroro kuita musoja you know one day it will come
saka vanenge vachida kubvudzawo kuti kana kuti vanzwisise kuti munhu aite zvinhu zvakadaro saizvozvo akatenderedzwa nezvinhu zvinotyisa zvinogona kuitika chero nguva unenge achivimba nei unenge achitemba nei chii chinoita kuti munhu adaro
ungati munhu adaro ka totingoti kuti nechenesi checolin ukaenda munesi uchindi kuda mari zvekuva when you come kune zvinhu zvakasaizvozvoa unotiza kuti uite nesi unenge wakatoshinda kuti zvinenge patoita manesi unotora ndeeyaitoti osia florence dintinfil yekuti zvichauya zvesini sane ndakazvitarisa aids inouya unogona kubaya munhu netsono ane chirwere cheaids kana chehepatitis kana chii wombo wazvibayaiwo by mistake unogona kuzvitora handisi matb anouya zvakawanda zvinouya saka tagara tii parisk yekubata zvirwere zvakawanda asi inini hangu personally ndokungovimba namwari kuti mweya mutoo ndiwo unotichengetei so mumwe munamato wangu wanga uri wokuti everyday evening izvozvi ndienda kubasa ndinamata kuti mambo jesuka vakasvika pano panika maifamuchira pavanhu avanobata zvirwere satindichengetedzaiwo pandi kuva muchipatara musabatawo zvirwere ichozvizvi
saka iko zvinezvi muri kushanda sei chii chamuri kuona
manumbers adzika sereke vaibofa kuma700 nhasa ndauya hangu inini papo aday in New York as manumbers adzika kuma200 asi hazviri kungofa for example nezuro ndakaenda kubasa nande mapeshensi matatu nezuro 2 akafa vese nezuro 1 aifana 8 o'clock makuseni mwambasa kuma4 o'clock ndazozorabasa ndanepeshendi 1 vamwe varwere 2 vatofa saka vanhu vachiri kufa asi zvamanumbe adzikira zvavo
ko zvekuzvidzivirira munopiwawo zvakakwana here
aiwa izvi totopiwa zvakakwana unotopiwa uchinosvika kubasa wopiwa zvimabhusi zvo zvekupeta wopiwa stregauni rako wopiwa zvekuisa musoro wopiwa masi yako mamasi unopiwa maviri yatoti N95 iya nesejika zvisa pamusoro pacho ikasviba unovaudza vanokuchinjira wokupa ino mapppe iriko zvekupeta zvese zvivo zvakakwana sendangu uchinongopa yambiro yekuti vanhu tisafunga tine kuti manumbers adzika saka zvapera inini hangu pesa ndinotya kutira musecond west ingatoita west than the first west nekuti tokonmakambani akuvhura vanhu vatanga kufambafamba muno munyuya kuchero ndo vanhu vatovasava masi vakazorora zvavo kurelaxa vaita zvino zvekuti aiwa zvakatoya zvakupfuura hasati zvapfuura togona kuibata futi tikatia tikadzikira futi pakati kuti vanhu tanga kufa saka ngatitange tichigeza maoko seka masi yako usaenda padzidzo nemwe munhu swedera kure nemunhu usachekana neuyu ruoko ngatitambe chita zvimwe chinhu tazvinoita zvokuzvidzivira pabva pachirwere ichochichi nokuti chisiniko hasati chapera